Kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo, vatsigiri venhabvu vari kutarisira kuita mhemberero pachapera mutambo wavo neMasili National, ayo ari kutatarika munzira yekuenda kuma 2017 Africa Cup of Nations. Veruzhinji vari kufara zvikuru nechikwata chakaunganidzwa nemurayiridzi wavo Kalisto Pasuwa zvekuti vashoma-shoma vanofunga kuti chikwata chavo chingadamburwe musi uyu. VaModekai Musanhu vanoti chikwata chemaWarriors chine mongo zvekuti vari kuona Pasuwa achikunda zvekukwanisa kuendesa chikwata ichi kumafainari emuAfrica iwaya.
Zimbabwe inotofanira kutokwalifaya nacoach watina Pasuwa nemaplayers ari kutiunzira tasira Pasuwa kuti hapana ndichiendesa kumberi.
Pasuwa, uyo ari kuvimbisa zvekaro mufaro mukuru, akadaidza vatambi vese veZimbabwe vane mukurumbira mune dzimwe nyika, kusanganisa Nyasha Mushekwi, Knowledge Musona, Kama Billiard, Costa Namuenesu, Cuthbert Malajila, Matthew Rusike, pamwe nemutungamiri wevatambi ava, Willard Katsande. VaIsaac Maheya, avo vanoti hapana chimwe chikwata chavanofarira munyika kunze kwemaWarriors, vanoti hapana chiri kubuda muRufaro Stadium kunze kwekukunda.
Kuhwina takatokutarisira ende tichatokutora kuhwina ikoko.
Mubati wehomwe wechikwata cheCapes United vaMoto Ndodzo vanoti maWarriors ari kupiwa shungu nezvakawanda, kusanganisa kuti vari kutamba pamusha apo vasingadi kukundwa zvachose.
Pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti wanga waine pfungwa dzakatarisira chaizvo. Naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba rekuti tichatohwina.
Asi mumwe mutsigiri weDynamos vaBlessed Mutanga vari kupokana nezviri kuonekwa neveruzhinji vachiti ivo kunonoka kupinda mukamba kwemaWarriors kuchavarovesa. Vanoti ivo maWarriors akatotamba zvakanaka anoita mangange kwete kukunda.
Problem yekuitika chikwata chikunonoka kuseshe ndonyaya tikuroverwa iyoyo. Vakomana vasikuri gurupa very fast, tinogona kuita draw.
Zvakamira zvakadai, vanotungamira nhabvu veZifa vaona kukosha kwakaita mutambo uyu zvekuti vari kuda kukwezva chaunga kuti chiuye muRufaro Stadium. VeZifa havana kupamidzira mari yemuripo wepagedhe, vachitiwo veruzhinji vachabisa mari inoita iyo madhora matatu chete kuona mutambo wakakosha uyu. Vanoda kugara panzvimbo inodhura yeVIP vachabhadhara ivo madhora gumi chete. VaMaheya vanoti nhandare yeRufaro Stadium idiki zvekuti vangavada kuti dai zvaita vekugini vauyawo kuzozadza nhandare iyi vachiona chikwata chavo chichibanzurwa.
Dai zvaibvira kuti Zimbabwe yose kana Gini yose dai taikwanisa kuwana nhandare inoti tikwanise kuakomodheta vanhu vese kuti vaungane vaone uyoyo mutambo. Ndaizvida nenyaya yekuti Zimbabwe yakatodii, yakatohwina nechekare.
MaWarriors akakunda mumutambo uyu anoenda pamusoro-soro pegungano iri, zvichiteverawo nekuti Malawi neSwaziland zvatamba sei mumutambo wavo. Pari zvino MaWarriors akaenzana neSwaziland iyo ine mapoints matatu zvekare. Guinea neMalawi hadzina kana point imwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.